Vamwe vari kuratidzira zvinhu zvavo paZITF yegore rino vanoti chirongwa ichi chinoramba chakakosha sezvo chichivapa mukana wekuzvishambadza zvisinei kuti zveupfumi munyika hazvina kumira zvakanaka. Vasasha Zvanai ndivo mumwe wevakuru vakuru vekambani yeFamily Castings Private Limited iyo inogadzira simbi dzakasiyana siyana dzinoshandiswa mumigodhi pamwe nemumaindastiri. Vazivanai avo vati kambani yavo yakavambwa mugore ra1992 vatiwo gore rino ndiko kekutanga vachiratidza zvaanogadzira paZITF vachiti vakaona kuita izvi kwakanakira kambani yavo.
Masatambuya, this is our first time. Tam, masatambuya church here. Saka, we thought, kuti kuya pawa, unga nibatiwe kuti, tuonekwe, muno mzimbabwe, nekunzo, tikone kuwana ma products here. Anenda, to export ma products. If we, ma products edu, aashanzo muno mchete. They are international, first of my mind, kwa anushanda. Chero, economy, yaga, isinga, siri stable, stiri kasi, shume zunu, siri zana church here, shume batila stiri. Exposure, yaga, yaga, kusha pa business.
Amaisikange zvokuhle Smiley ndivo mukuru wezvekufambiswa kwemabasa mukambani yeMillennium Footwear iyo inogadzira shangu. Amai Smiley vati sezvo kambani yavo ichigadzira zvinhu zvainozotengesa kune vanhu vanozozvitengesawo zvakakosha kuti zvishambadze pachirongwa chakadai seZITF.
We are a manufacturer, so my customers are negative as you would see goods in the analytical manufacturer. So we are here with what is there with the Kadawakona puts it to store, was ever with stuff.
Vafilimon Mpupa vanoshanda mukambani yeNamibia Port Authority inova kambani yehurumende yeNamibia inoona nezvekufambiswa pamwe nekuchengetedzwa kwezvinhu zvinosvikira pamahombekombe egungwa munyika umu. Vamupupa vati rino ndiro gore rechitanhatu kambani yavo ichiuya paZITF vakatiwo hapana zvavati vaona zvinobatika zvati zvawanikwa nekambani yavo nekuve muchirongwa ichi, asi vati vanotarisira kuti izvo zvichachinja.
Tarisiro yedu ndeyekuti tikwezviri industry nemabhizimusi emuZimbabwe kuti vashandise poti yedu yeWelvis Bay nezvose zvatinokwanisa kuvaitira ipapo. Asi pari zvino izvo hazvisati zvaitika nekuti hapana zvinhu zvakawanda zvinobva kumuZimbabwe kana kuuya muZimbabwe kuchishandiswa poti yeWelvis Bay. Zvinhu zvakawanda zvatiri kuona zvichiunzwa muZimbabwe kubva kuWelvis Bay imotokari dzinenge dzatengwa nevanhu vemuZimbabwe kuJapani kana kune dzimwe nyika.
Hurumende yeNamibia yakapa hurumende yeZimbabwe nzvimbo yepanosvikira zvinhu zvakasiyana siyana zvinoda kutakurwa nezvikepe muguta reWelvis Bay. Vamupupa vati vanotarisira kuti kupera kuvakwa kwenzvimbo iyi uko kunotarisirwa kuitika pakati pegore rino kuchaita kuti Zimbabwe iwedzere kufambiswa kwezvinhu zvinobva kana kuenda mhiri kwemakungwa ichishandisa Walvis Bay. Pari zvino Zimbabwe inonyanya kushandisa guta reBeira riri munyika yeMozambique. Gore rino nyika 14 dziri kuratidza zvigadzirwa zvadzo uye nzvimbo inosvika zvikamu 50 kubva muzana zvenzvimbo dzekuratidzira zvigadzirwa yakatorwa nemakambani akasiyana siyana. Mutungamiri weNamibia vaHage Heinhob ndivo vachavhura ZITF yegore rino zviri pamutemo nemusi wechishanu kubvumbi 28 uye mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vanotarisirwa kuve varipo pachiitiko ichi. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.